Vari kutaura mashoko iwayo vanoratidza kuti havana kana ruzivo rwekuziva kuti matare edzimhosva anoshanda nekufamba zvakaita sei, especially muutongi hwejekerere hwakaita sehwatinawo munguva yava Munangagwa nenew dispensation. Dei vachiziva, ngadai vazviziva nechomwoyo mavo kuti no, matare edzimhosva haaudzwe zvekuita uye haatumwe uye haatsoropodzwi maererano nemabatiro aanoita nyaya dzavasungwa. Ndo inonzi judicial procedure iyoyo. Zvinoiwo ukati nokuti iwewe unoda kuti uyo abude woti ngaabude, kana akasabuda woti matare edzimhosva akanganisa. Kuchinonzi rule of law ndechipi? Handiti kuteedzera mutemo neutongi hwematare edzimhosva akazvimirira oga.
Pindurai tinzwe vahlachwa.
Zvinotaura vamugwadi ndo shungu dzevana vaZimbabwe, ndo shungu dzatinadzo nyaya rule of law, kuti matare edu kana kuti munhu wese munyika anga ari pasi pemutemo. Asi zvatiri kuona kana zviri kuitika zviri upside down, zvinhu zvakasiyana nezviripo, nekuti matare chokwadi chokwadi zvaisusu hatitsoropodze matare, asi tinotsoropodza zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu veZANU PF vanenge vabatwa nemhosva vanobatwa vobva vapuwa bail pakare ipapo. VMDC Alliance kana vemadzichechi kana majournalists kana vemacivil society organizations vanenge vachinzi mabad apple ndo vanobva vakrashwa vobva vaendeswa kumarimandi vachinyima mabail vachiita zvakawanda. Saka zvazvinotaura ndezvekuti kana mumwe mukuru webato zvakaita sespokesperson webato ravo weZANU PF kana president wacho chaiye chaiye ataura nyaya yekuti vese vanhu vanotaura zviri against bato ravo, zviri kuita bato ravo zvekusunga vanhu nekurova vanhu nekuita zvakasiyana siyana, vacha mabad apples achadilwa nawo. Saka tinenge takutoona kuti okay, ndokudilwa nawo kwacho. Saka tichitaura nyaya rule of law, tofanira kutarisa nyaya yekuti mutemo wacho watirumboti law wacho ndoupi, ndo constitution. So constitution waita zviri dingindira zviri mupasi peconstitution pacho waakuzvisungirwa, wazvisungirwa waakutoshaisa futi constitution yekuti chipai vanhu freedom, achitongwa achibva kumba voramba futi zvakare.
Vamugwadi, mainzwa iri mudariro hanzi mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani.
Kana munhu achinzi apiwa bail kana kuti anyimwa bail, hazvitariswi kuona kuongororwa kuti munhu wakapfeka sutu inodhura zvakadii kana kuti une kadhi ripi rematongerwo enyika. Zvinoenderana nemhosva inenge ichipomerwa munhu. Ndo zvinosaka kuti kana munhu ukanzi une nyaya yekurepa, kazhinji unogona kushaya bail. Kana munhu ukanzi une nyaya yemedha, unogona kushaya bail. Kana munhu ukanzi uri kutongwa nemhosva yekupesvedzera mhomho yevanhu kuti iite mhirizhonga kana kuti ibvise hurumende nechisimba, unogona kushaya bail. Anonzi matreason cases. Asi zvatakatarisa kunyau dzematongerwo enyika kuti ava vari kuti veZANU PF vanopiwa bail vamwe vachinyimwa, manyepo iwayo anofanira kuti ataurwe sezvaari. Kuvana mai Mupfumira vakasungirwa nhau dzouori kunasa vakaita 7 months or 6 months vari mukati, vanga vabva kuZANU PF here kana kuti vanga vatori minista. KuvaSamuel Ndenge vanga vari minista chaiye wehurumende, vakasungwa vakapuwa 2 years vari mutirongo izvozvi. Zvinorevei izvozvo?
Penderai tinzwe nyaya yedu vahlachwai.
Munoona zvinhu muZimbabwe zvakati omei. Tiri kutongwa nechitororo nehurumende yeZANU PF. Kuti ZANU PF must go chaiko chaiko kwakutosungisa, yaakutonzwa kuda kubvisa hurumende nechisimba. Hatizivi kuti nyaya yaitaurwa yekuti vanhu vari kuda kudemonstrate against corruption, against state capture, against abuses, kubvisa hurumende nechisimba here ukoko. Zvinoratidza nezvekuti kana uri munhu anongotaura kuti ndanzwa nzara, hurumende iri kutadza kuti provider zvakadai, unotonzi wapanukira hurumende. Izvozvi muri kuona vari kushaudha machechi, ari kutukwa machechi, vachivatsoropodza nenyaya yekuti vakangotaura kuti vanhu varwadziwa.